Mamwe mabanga emunyika akapinda munyatwa neAmerica akazochenurwa anosanganisira CBZ neZB Bank. Vamusiwa chatekunye avo vaishanda sachipanga mazano kuLiberia vanoti vakambotorerwa mari yavo kwemwedzi mitanhatu vachinzi vaishandisa banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ iro raisabvumirwa kufambisa mari dzinobva kunyika yeAmerica.
I transferred some money to Zimbabwe through CBZ, but that money, I was informed that it had not reached its final destination. On inquiry, I was told that the money had been intercepted.
Ndakatumira mari kuZimbabwe kuburikidza nebanga reCBZ asi mari iyi haina kusvika. Asi pandakavhunza zvikanzi mari yabatwa nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwemari munyika yeAmerica, ndakamirira nguva inosvika mwedzi mitanhatu kuti ndizoiwana.
I'd wait for close to 6 months for the money to be moved to my account.
Vachatekunye vanoti ivo havaite zvematongerwo enyika.
Nothing to do with sanctions, but nothing to do with those who had caused the sanctions put in place. I was just
ini handinei nezvezvirango, handiite zvematongerwo enyika, uye handinei nevakatemerwa zvirango, ndinongo wechizvarwa chemunyika.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti kuiswa kwemamwe mabhanga pazvirango achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeAmerica pakudyidzana nemakambani nevanhu vakatemerwa zvirango kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kukoreta mari yekuvandudza mabhizinisi kunze, zvinozopa kuti itsvake mari ine mutero wakakura kune vamwe vashoma vachiri kuda kudyidzana nayo. Gore rino mushure mekufereseta kwemakore, mabhanga anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe neAgricultural Development Bank of Zimbabwe, bazi rezveupfumi muAmerica reTreasury Department's Office of Foreign Assets Control, rakachenjura mabhanga aya zvinonzi neZimbabwe zvava kupa kuti aite basa akasununguka. Asi kunyange pakabviswa mabhanga aya pane makambani anga atemerwa zvirango, America yakabva yatemera zvirango kambani inodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe asi ichipomerwa mhosva yekuita zveori zvavhiringidza upfumi hwenyika yeSakunda Holdings pamwe nemuridzi wayo vakuda kwashe Tagwirei. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaGodwin Mooni vakaudza bepanhau reChronicle kuti nyaya yezvirango iri kupa kuti kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizinisi kunetse, sezvo vachiti zvirango zvinopa kuti vamwe vafunge kuti kutanga mabhizinisi munyika kuzvisikira moto muziso. Asa America inoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukoreteswa mari kunze handi zvirango, asi nyaya yekusadzosa zvikwereti. Kunyange nyika dzeEuropean Union kana America dziri kubvisa zvimwe zvirango kune mamwe makambani, kambani yeZimbabwe Defense Industries haisati yabviswa ichipomerwa mhosva yekutenga zvombo zvinoshandiswa nemauto nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu. Makambani akatemerwawo zvirango neAmerica anosanganisirawo eZanu-PF akaita seJongwe Printing and Publishing Company, Zitco, M&S Syndicate nemamwe. Kunze kwemakambani aya, vamwe muzvikoro zvepamusorosoro vanoti vari kuvhiringidzwawo mabasa nezvirango izvi sematauriro emudzidzisi paChinoyi University of Technology kana kuti CAT muzvinafundo Anderson Mamimine.
Saka tinoita nzoti malecturers anofanira kunyora magrant applications okuti kuuye mari yemaresearch. Mari iyoyo yemaresearch inenge yanyorwa namalecturer. Mauniversity mazhinji muZimbabwe at the moment grant haribudi chero kanyora sei. Rere rakati unotoa kuti Zimbabwe is not one of those countries iri eligible. Saka mwa research yetu it's a hamstring, yakabatwa pauro yakadzipwa inoti I can't breathe.
Asi vamwe vanoti nyaya yehori ndiyo yapa kuti Zimbabwe yomerwe nezvinhu, vachipa muenzaniso zvirango zvainge zvakatemerwa Rudhisha neUnited Nations, izvo vakawanda vanoti zvainge zvakaomarara kudarika zviripo iko zvino. Rhodesia muna 1966 iri pasi pevaive mutungamiri wehurumende vaIan Douglas Smith. Ndiyo nyika pasi rose yakatanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Muna 1966 vaive mutungamiri wenyika yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki kwete mwedzi. Asi izvazvo na kuitika nekuti Rhodesia yakatsvaga nzira dzekuvandudza maindustry ayo kuti ikwanise kurarama. Vanokokera mabasa musangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanoti Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Chatakaona munguva yeRhodesia ndechekuti pakasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge achiita nonge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira indastry kuti zvigonzi kuRhodesia kwanga kutori neindastry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji importers.
Mashoko aya anotsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chakakosha ndechekuti kunyange paine zvirango panofanirwa kunge paine hurongwa kana kuti mapolicies anovandudza upfumi mukati mezvirango.
Even my sanctions aripo zvakangokosha kuti mapolicies edu isusu awe effective in terms of kudila nema sanctions. Nekuti kana batichema ma sanctions tisingaunzi mapolicies ano mitigate effect yawo hapana zvatinenge tichiita. Problem haisi pama sanctions, normal problem inenge iri pama policies amuri kuimplementa senyika.
Vachitambara vanoti Zimbabwe inogona kushandisa ukama hwayo neChina kukunda zvirango sezvo China iine mazakwatira emari yayakaisa parutivi kana kuti mareserves.
China pari zvino ine $3 trillion in terms of my reserves. But senyika tinofanira kuona kuti ukama hwedu neChina tahuita kuti tibenefitewo isusu from maresources ane China. Pari zvino hatisi kuwanza kubenefita stereki.
Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena kuendesa kuvatema. America ine nyika dzakawanda dzayakatemera zvirango dzinosanganisira North Korea, Cuba, Iran nedzimwe. Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nenyika dzinodyidzana neAmerica dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEU. Pazvirango zveEU pasara kambani yeZimbabwe Defense Industries chete nevamwe vakuru muhurumende vashoma. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.